manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 18/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabodzi zasi pakati pokurikazi wasi namba dzedu asa dzachinja pari zvino kana dzachinja chakudza chiri pa 89.
Vanhu vanodarika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuchipinge chimanimani nemasvingo nekuda kwedutu mpengo remafasha mwemvura nemepo kana kuti tropical cyclone Idai. Tine hurukuro nava effort manono au wakashaikirwa nemukoma wavo kuchipinge Mutungamiri wemDC Vanelson Chamisa woshanyira nzvimbo dzekuma Nikaland dzakawirwa nedambudziko redutu mpengo Munyori mukuru muUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kunzwa kusuwa kukuru nekurasikirwa neupenyu kwevanhu vemuZimbabwe nenyaya yedutu mpengo iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe vafa kuchipinge nechimanimani uye kumasvingo nekuda kwedutu mpengo remafasha mwemvura nemepo kana kuti tropical cyclone Idai. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nezuro vakatumirawo mashoko enyaradzo kune vakashayikirwa nehama muZimbabwe. Vakati vari kunzwa kusuwa kukuru nekurasikirwa kweupenyu kwevanhu uye kuparadzwa kwemigwagwa nezvivakwa muZimbabwe. United Nations yakazivisawo kuti yave kubatsira Zimbabwe kuburikidza nemapazi ayo ari munyika. United Nations inoti vanhu milioni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nedambudziko guru redutu mpengo iri muMozambique, Malawi neZimbabwe. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Zvinhu zvaakutaridza kucheka zvishomanana pakuti vanhu vaakuwana rubatsiro runenge rwuri nani, migwagwa yanga isingapindiki yanyenyeredzwa nevaengineers eArmy kwaakupindika kumwe. Mamwe mabridges ari pakati pokusoya kurestoriwa asati awanyatsogadzira, but paane nzira yekusvika ikoko. Tine vamwe vanhu vanga vari pakati perumananzombe pasi vatinoti vari marundi vaya vaya. Kune vari kurescuwa namasabhakwa teams totori nedzimwe mhuri dzarescuwa. Panewo dambudziko rokuti kune vanhu vari kuramba kusiya midziyo yavo pavanonzi ngavabve panzvimbo. Vamwe vanoti handingasiyi bhara rangu, handingasiyi zvikosikara zvangu nokuti zvinova zviri kunetsa kuti tiendese vanhu pakunoda rubatsiro chaiko, but mapurisa ari kungoti vanenge vashinga kuti vogara kudai vanongobatsirwa variko pavari ipapo kana vari kuramba kubva mudziko dzavo. Vamwe vanotiwo hatingasiye zvipfuyo kwavanenge vari ikoko. Ndo mamirira zvakaita mvura yagasa manje zvaanani. Mabhodza dzisiri pakati pokurikazi wasi namba dzedu asa dzachinja pari zvino kana dzachinja chakudzai.
Pari zvino pane vanhu vangani vari kuzivikanwa kuti vashaya?
Tichiri pa89.
Tarisawo panga pachimboita dambudziko rekuti zvikopokopo zvanga zvichitadza kubhururuka kuenda kunzvimbo dzakaita sekuchimanimani, zvamira sei pari zvino?
Zvava nani, mamiriro ekudzava zviri nani. Ndosaka tiri kuti mauto maspecial forces aripo paground ndo vari kubatsira kurescuwa. Tine subaqua team ndo vari kubatsirawo futi kuti vanenge vari marundi pane nzvimbo vasingakwanisi kuzoyambuka nzizi kuti vadzoke, vari kubatsirwa navachidaro saka zvana
asi vamwe vamangwana vari kuti hurumende iri kuratidza kuti inenge yanga isina kunyatsogadzirira dambudziko iri nekuti rubatsiro runenge rwakati nonokei kusvika kwarwanga ruchifanira kunge richienda
hurumende yanga yakagadzirira haina kuhapana akaziva kuti zvinhu zvichaitika nomutovo wazvakaitika izvi hakuna aikwanisa kuziva kuti dambudziko richange rakakura kudai papasina prediction iyoyo
munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muHarare iko zvino tochimboenda kumutori wedu wenhau loida moyo uyo ari kutenderera mumanikaland kuchipinge nechimanimani ngatinzwei hurukuro yaita najonga kandemiri nezvaari kuona
ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kuchimanimani nechipinge kwavashanya uchiona mamiriro akaita zvinhu nhasi
kubva kwatafamba tichisvika kunzvimbo yechimanimani kune dziwa tingazokwanisa kusvika konenyaya yekuti dutu mupengo ranga rakabata nzvimbo iyoyo rakakanganisa bhiriji repamatsororo parwizi rinonzi umvumvumvu saka tinazokwanisa kusvikako tine vamwe vanga vatosvikawo ikoko mutungamiri wemdc vanelson chamisa saka tazodzokera ipapo veruzhinji vanga vachitochema chema nenyaya yematambudziko ekuti vana kuzvikoro havasakwanisi kusvika kuzvipatara madzimai akazvitakura havasakwanisi kusvika saka vari kuti vari kunetsekana nekuti vofamba sei kuti vanga vachisvika ikokoko
ko mama akwanisa kupinda imomo manzwa kuti kune vangani vakafawo munzvimbo dzamashanya
kumisha yashanyirwa yataona paitaridza kuti pakune dambudziko rakanyanya zvikuru vatataura navo vati kwanzi pane mhuri dzinosvika zana dzisizikanonzi nechekupi pari zvino nezvipfuyo zvakatsakatika misha dzakaparadzika saka izvozvi izvi sadunhu weko sadunhu satumba vanga vachiti vari kukumbira kuti hurumende dei ikapindira kuti vanga vachibatsirwa nechechikafu nechekuti vanhu vagare nemishonga nekuti vana vakwanisa vachienda kuzvikoro
tanzwa kuti panochengeterwa mitumbi hakuna magetsi zvakamira sei ikoko
iri kunetsa zvikuru pakuti hakuna magetsi nekuti cyclone idai iyoyi yakakanganisa magetsi hakuna generators vezedc vakanzi vange vachizonzwa magetsi but magetsi acho hakuna pari zvino saka mitumbi izvozvo iri kutaura kuno iri kunzi iri kuchengetwa kumahalls nedzimwe dzimba asi inofanira kunge ichinge ichivigwa pari zvino asi inonzi mitumbi iyoyo yakushata kutaura kuno saka idambudziko riri kutonetsa kuti poitwa sei pari zvino haringotarisira kuti hurumende ingapindire asi kuti ingapindirira sei nekuti kwanzi nzvimbo idzodza nemugwagwa nekuti zvikopokopo zvakwanisa kunge zvichisvika ukoko zvemusadenga mepu dzipo hasi kukwanisa kuti zvichiitika asi vamwe vari kungoti hurumende yaifanira kunge yakaudza kare vanhu kuti ibva ikoko nekuzotora matanho ekuti vanhu vatamiswe pachine nguva pane kungoudza vanhu kungoti kuchaita dambudziko rakati asi pasina kutorwa matanho akati vaingoti vachirungu vanoti hurumende yaifanira kunge iri proactive than kuva reactive
ko rubatsiro rwavari kunyanyochemawo vanhu vaikoko zvii zvavataura kuti vadai vakwanisa kuwaniswa
vakataura navo vari kuchema chema nenyaya yekuti vari kuchikafu zvekufuga kune chando kuri kunaya zvekufuga matende chikafu chingave chakaita sematemba beans zvisingadi zvinhu zvekuti zvinoda kutonodzwa nekuti vana vawanirwe mishonga pane vana vari paurongwa varorarama neutachiwana nevakuru vacho varorarama neutachiwana varoda mishonga iyoyo kuti dei hurumende kana vanokwanisa kubatsira vakapindirawo panyaya iyoyi kuti vanga vachiwanirwa rubatsiro nguva isii
aiwa tinotenda loidam
mazvita
mutori wedu wenhau loida moyo uyo ari kutenderera kunzvimbo dzatarisana nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai achitaura najonga kandemiri westudio 7 ari kubechnaf bridge tiri panyaya yedutu mupengo iri mumwe wevakashaya aiva mudzidzisi varobert manono avo vakaeredzwa nemvura kuchipinge vamanono avo vaidzidzisa pasouthdown primary school vasiya mudzimai nevana vana mhuri yavamanono inoti yakakundikana kuwana rubatsiro kubva kumapurisa kana kubazi rinobatsira munjodzi recivil protection unit izvi zvapa kuti vakawanda vatiwo hurumende inenge yangaisina kunyatsogadzirira zvakakwana padambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya yekushaya kwava manono, tabata munin'ina wavo vaEffort Manono.
Ya chokwadi pane mukoma wandotevekedzana naye akashaya nezuro. Anzi Robert Manono. Robert Manono aibva pamba pake, tichibva pamba pake pane karuko wakaripo. Saka aida kuedza kukrosa kuti abve kumba kwake kuti auye kudhadha side yerukova. Saka akabva atadza ndobva aseja, achibva atokurirwa nemvura.
Akazowanika kwapera nguva yakareba sei? Chii chakaitika kuti muzokwanise kuona mutumbi wake?
Izvi zvakaitika musi weSaturday kunguva dzekuma 3 masikati. Tikarara usiku hwese tichiedza kutsvaga kuti tingakwanisa kuburisa sei, tingawana sei. Nekuti isu zvatatava kufunga ndezvekuti pamwe mvura yanga yatora mutumbi kudzisa kuendesa kune rwizi rinozibudzi rinozonoendesa kusii. Asi patakazowana vamwe vanhu vakatibatsira vemunharaunda, nekuti takaedza kubata recipe kuti vakwanisa kutibatsira, vakangotiti tirikuya kusvika mangwana wacho hatina watakawana. Saka around 2-1 nezuro musi weSunday ndio patakakwanisa kuona vanhu vakatozvipira kupinda mvura, vachitopinda pasi pemvura, vachibuda vachipinda pasi pemvura, ndokubva vazokwanisa kuona mutumbi, nekuti mutumbi wanga wakufukirwa nemadhaka pasi ipapo.
Saka mutumbi wakawanika ipapo panzvimbo yavaiedza kubira rwizi?
Ehe, wakawanika kungoti pazvishoma nene, kadhisenzi zvishoma nene kubva ipapo. Saka tinoita ndizvo kuti pane dhaka panonyudza, saka havana kukwanisa kuti vabude, nekuti dhaka ranga rakuvanyudza, rakuvadhongera pasi, rakuvabata.
Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei? Muri kukwanisa here kuti muvaradzike nemamiriro akaita zvino?
Pari zvino tine dambudziko risvikabviri nekuda kwekuti mvura iri kunaya. Kwacho nekwazvakaitikira kwacho kuri kunetsa kusvika nekuda kwekuti rodhi harina kumira zvakanaka. Tikatarisa isusu kumusha kwedu taiko kwatinoti kumba kwedu ndekwamadhuku, kunonzi kwamadhuku. Saka tirofa uchipinde nerodhi, kubva uchipinde kusvika patanganda pane rodhi rakanyura zvekuti panonetsa kufamba. Pachatotinetsa futi kuti tifambe nechitunha kubva ikoko tichienda kunoriga kwacho. Tozotarisa futi kuti isusu tatiritarisira kuti kana weather ichinge yatibvumidza tinokwanisa kuzovaviga musi wechina, tavatora kureva tinenge taakutora bhodhi yavo kubva kumotari musi wechitatu, yorara mumba then tozoviga musi wechina.
VaEffort Manono ava nemukoma wavo akaeredzwa nemvura, vaRobert Manono vachitaura vari parunare kuChipinge. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira dzimwe dzenzimbo dzakavirwa nedambudziko redutu mupengo Cyclone Idai kuChimanimani kuti vazvionere vega pamwe chete nekubata maoko kumhuri dzakarasikirwa nehama neshamwari mutsaona iye. VaChamisa vanoti nekuda kwekuparara kwemigwagwa vakundikana kusvika kune dzimwe nzvimbo, asi vakwanisa kushanyira Wengezi, Nyanyadzi pamwe nekuendawo kunzvimbo dzakachengeterwa mitumbi yevafi. Vanotiwo sebato vabatsirawo nekugovera zvekudya pamwe nezvekupfeka nemagumbeze kumuri dzakawirwa nedambudziko iri. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanhu vakapfazirwa misha nemvura, vanhu vakarasikirwa nezvipfuyo nemidziyo yavo, vanhu vari mudambudziko rokuti havana pekugara pakanaka, migwagwa haifambiki, taenda pabridge ratati tichida kuenda kune ziwa iri, tatotadza kupinda koko kubva pataataenda paWengezi apa. Taudzwa nyaya yevanhu vakaeredzwa nemvura vechidiki, saka tinotonyatsoona kuti dambudziko ririmo rakaoma. Taenda paNyanyadzi bridge, tatombozobatsirawo basa ipapo, tikazoenda kuchipatara kwatanoona mitumbi yevanhu vakakukurwa nemvura, murume nemukadzi, nematambudziko ari pachipatara ipapo ekuti mamoshari anenge asingashandi zvakanaka. Saka dambudziko rikuno rakaoma. Tukaenda patanganda apa kuChipinge, taonawo kutorwa kwakaitwa bridge ipapo harisapindike. Mapurisa ndoazoti haakwambudura kuenda neutungamiri rinogona kuita dambudziko, nekuti dzimwe mota dziri kunyura, nekuti bridge ranga rakaitawo dambudziko mugwagwa ikoko. Saka dambudziko rimuno muChimanimani rakakura.
Muchitaurawo nevagari, vari kuti vari kuwanawo rubatsiro here netarisiro yavo?
Vagari vazhinji vari kutaura kunyunyuta nokutsutsumwa kuti pane chinono, hapana chimbi chimbi. pamabatiro ari kuitwa ne hurumende vanga vachitarisira kuti pamwe zvikopokopo zvaiuya nechimbi chimbi mashoko pamwe dai akaturwa nenguva yekurumidza nekudzidziso dzakakwana vanhu vakatorwa vakaiswa panzvimbo dzinenge dzakanaka vachigadzirwawo misha chinguva chidiki kana kuti chidimbu chidiki.
Imiwo sebato rubatsiro rupi rwamakwanisa kuunganidzawo nekuti hainzwawo kuti maa muchiunganidzawo rubatsiro?
Tauya kuno mota dzakarembera nechikafu, dzakarembera nezvokudya, nezvokupfeka, dzakarembera nemagumbeze. Kutingobatsira asi munozviziva kakubatsira nhamo yapinda kungoitawo kuti pamwe tifunhidzire nhamo kuvharidzira nhamo asi dambudziko chariro riripo tasiyiwa takashama senyika.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare kuchimanimani mudunhu reManicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvikoro zvakawanda matunhu akakanganiswa nemvura yedutu mpengo retropical cyclone Idai zvakanganiswa zvikuru, zvimwe zvacho zvichitotarisirwa zvichitorasikirwa nevana vechikoro pamwe nevadzidzisi. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa kweupenyu uku, vachitiwo vana vechikoro vakawanda vachatozoda kubatsirwa kuti vakwanise kunzwisisa zvakaitika kwavari kuitira kuti vasazokanganisika muupenyu hwavo. Vanotiwo dambudziko iri rakakanganisawo vabereki vakawanda avo vairarama nekurima pamwe chete nekuchengeta zvipfuyo kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro sezvo zvirimwa pamwe nezvipfuyo zvakaparadzwa mumafashamu aya. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakaaffectwa in a very big way. Pane zvikoro zvakatopfanyika mabuilding, pane zvikoro zvine magrounds akatorwa nemvura. Pane vana vakatorwawo nemvura, pane vabereki vakatorwa nemvura, kwoita varairidzi nemaheadmaster vanova vakafawo nemvura ikoko. Kureva izvokuti impact muarea imomo muzvikoro ihombe zvakanyanya, nekuti even kuti ngatiti zvikoro ngazvikoninye mangwana, mamemories nepsychological impact pavana vomunharaunda vanodzidza pazvikora ihombe zvakanyanya. Nekuti mukatarisa zvikoro zvese zvakaitira kuti pasouth down pakafa teacher, pamafumise pakafa headmaster, pakushinga primary pakafa vana, pakafa vabereki, padzingire primary kuchimanimani paro kuti pakafawo kureva izvokuti munharaunda yechipinde chimanimani education sector yakaafectwa zvakanyanya.
Tongwa kuti muzvikoro zvakati kuti vana vanga vakavharirwa nevamwe vakuwara nezvimwe zvakadaro, mambudzwawo kuti vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro vana nevarairidzi vanga vakavharirwa munzvimbo dzavo?
Hongu zviri kuratidza kuti vana vari kufamba, makontakt persons angu ari kwarutaura kuti vana vanga vari muzvikoro izvozvo vemaboarding school vamwe vacho vakwanisa kufamba, vamwe varikutotakurwa vari kuendeswa kwamutare. Hongu vana ava vana vakaenda through a lot of psychological trauma isingatomboiti, nekuti vakatarisana nemitumbi yeshamwari dzavo nevamwe vana vaidzidza navo for 2-3 days vasingazivi kuti vobatsira sei. Zvorovati kune vana ava vanotoda psychological assistance hombe, zvinogona kuvaafecta kusvika vatosvika kuti harawa.
Imiwo sesangano rePTUZ zvii zvamuri kuitawo mukubatsirawo?
Chekutanga ndechekuti tatagona kuita ndechekuramba tichingoramba tichingoyeuchidza vanhu kuti vana varingo vari kuda rubatsiro. Tikutarisirawo kuti tichabatsira zvakanyanya parufu dzevarairidzi vafa ava, tikuedzawo kuunganidza mari kuvarairidzi vemamembers epTUZ across the country. Tati ngavatipe zvavanogona kutipa, atipa chingwa, atipa kabhire upfu, atipa matii, atipa shuga, atipa mbatya, atipa magumbezi, tikwanise kuendesawo mudeme mudeme iri kuitwa nevana vezimbabwe, tikwanise kuti mhuri idzodzi dzikutambura dzirarame.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yakumbira rubatsiro kumasangano akazvimirira nedzimwe nyika kuti ikwanise kubatsira mhuri dzakaputsirwa dzimba nedutu mupengo Idai mudunhu reMasvingo, umo munonzi mune vanhu vatatu vakarasikirwa neupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro vesangano rinorona nezvekubatsirwa kwevanhu mudunhu remasvingo kana kuti Civic Protection Unit uye vari mudzviti mukuru wedunhu rose remasvingo vafunga imbetsa vati hurumende iri kukumbira rubatsiro kuti vanhu vawane pekugara uye chikafu pamwe nembatya.
Kuna Nazaka vana Red Cross vatoendesa matendi kuti vabatsire dzimimuri endi tinondokumbira. We are also making a special appeal kune maorganizations ese vanogona kutibatsira tivatibatsire because dzimba ndo dzakawanda dzakaputswa nemvura. Saka ivavo vanhu vakati wandei as I have said kuti kuri kunzi 30 vari kutoda matendi as a matter of urgency. Kuzaka we're talking about 61 households tiri kuda sorry kunyika ubikita kuri kudiwa matendi also as a matter of agents. As for now, vanhu ivavo vasiri vari affected vari kuiswa maclassroom blocks kubva zvikoro zviri padhuze.
Mumwe mugari webhikita South kwamukoreva Oscar Makova vanogara muraini ramupeni umo makashayika vana vaviri vakadhirikirwa neimba yavakarara vanoti uwandu hwevanhu vari kunzi vakafa nehurumende hausiwo vachiti vamwe vanhu vakashayika munzvimbo dzisiri kupindika. Vamakuva vati nhasi kwafuma kwakagadzikana uye mvura yambomira kunaya.
Nezuro ndo kwatakakwanisa kuinda kundatenda funeral kuward 8 mudunhu raChief Ziki pamba pamukushwa akashayikirwa nevana vake vaviri vari kuenda kuchikoro pamatiore primary vakachengetwa nezuro vana ivavo vawirwa neimba yavo.
Gurukota dunhu remasvingo vaeza chadzamira avo vachange vachishandira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo iri mangwana vati hurumende iri mubishi rekubatsira avo vakawirwa nedambudziko iri.
Victims Cyclone Ida hurumende iri kuita basa rakakura through Civil Protection. Takatarisa nyaya dzeshelter food aid zvose izvozvo vari mubishi rekugadzirira kuti mhuri dzakaafektwa dzibetsereke.
Mudunhu remasvingo nzvimbo dzakanyanya kuparadzwa nedutu mupengo dzinoti Bikita, Zaka pamwe neGood East neGood South uko kune dzimba dzinopfuura 200 dzakaputsika. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira vasvoropodza hurumende kuti haina kugadzirira kudzivirira njodzi zvakakwana kunyange yakaziva kare kuti kuchaita njodzi yakadai. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuro yeHarare inoti hurumende nevedzisvondo pamwe nevagari veguta iri vane zvikwereti zvinoda kusvika biriyoni imwe chete yemadhora zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa kuCity Sports Center pakati pameya weguta reHarare vaHebert Gomba nevamiriri vedzisvondo dzakasiyana-siyana vari muguta iri. Vachitaura pamusangano uyu vaGomba vati vedzisvondo hurumende nevagari vazhinji havasi kubhadhara mari yemitero pamwe nemvura zvave kukonzera kuti kanzuro yavo itadze kuita zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kutakura marara pamwe nekuchenesa mvura.
Chikwereti chese chiri kuma 800 million chikwereti zvishuwa chiri kuramba chichiwanda chine mabhizinesi chine hurumendewo chine vanhuwo zvakare saka vese vari kuti owa saka tiri kuti tichasisa pachena toti ndozviri kuowewa toita sei zvichienda mberi.
Asi vamiriri vedzisvondo vakawanda vanoti mabhiri mazhinji avari kupiwa nekanzuru anouya akakwira zvakanyanya. Vedzisvondo ava vakurudzira kuti kanzuru ideredze mari dzainovabhadharisa vachiti havana mabhizimusi avanoita anovapa mari kunze kwekuparidza shoko ramwari. Mumwe kanzura vaHappy Mogotora avo vanomirira Avondale vati sekanzuru vari kutora matanho akawanda ekuti vaedze kuti vane zvikwereti vabhadhare.
Kubva gore rapera takaita gurungwa wekudambura zvikwereti ne 50% chakati chikamu 50 kubva muzana kuti vanhu kana vangwa une chikwereti kukanzuru che $100 tiri kuti iwo takukauya kuzobhadhara tinokukamurira chikwereti chako ne 50%.
Mumwe wevamiriri vedzisvondo vapinda musangano uyu amai Esina Bungu vesvondo yechurch of Christ Disciples Mission vakumbirawo kanzuro kuti ipe machechi madiki nzvimbo dzekuvakira sezvo vanhu vakawanda vachipinda machechi akasiyana.
Kanzuro ngairege kuita soma machechi zimahombe chete ngaita sonyakwadai nemamwe ari kumukai nekuti mahombe aya vanenge vane mari nekuti vagara vaine vanhu vakawanda
Pastor Emmanuel Furai vechechi Apostolic Faith Mission kana kuti AFM vati vane chivimbo chekuti kanzuru ichakwanisa kugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvavasvitsa kwairi. Vagomba vati vachashevedzera mumwe musangano nevechipostori senzira yekutsvaga kuti dambudziko rekungonyuka kuri kuita macheche evechipostori munzvimbo dzisina zvimbuzi rogadziriswa sei.
Tichibva panapa tiri kutuma madistrict officers edu kuti anotaure nawo tiite meeting yakaita seiyo zvakare. Ndikuona nhasi havana kuuya neuwandu hwavo, tichavashedza totaura nawo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari vamutuli Ncuve kutinzwewo kuti sei hurumende iri kutadza kubhadhara mari yemvura kukanzuro yeHarare. Kanzuro yeHarare iri kutadza kupa vagari mvura nguva nenguva pamwe nekugadzira migwagwa sezvo ichida ina mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwe nezvinodiwa mukugadzira migwagwa. Kunyange hazvo vamwe vagari vari kubhadhara mitero yavo kukanzuru, matambudziko ari kusangana nekanzuro yeHarare anonzi ari kubva awedzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti ikwanise kutenga zvairi kuda kubva kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 aita hurukuro na principal director kana kuti mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Majgira Dima vanoti uwandu hwezvirwere zvemanyoka hunogona kuwedzera munzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai.
Pari zvino totarisira kuti zvirwere zvemanyoka zvichawanda nekuti kunowanikwa mvura, mvura mawater sources akaitwa polluted, mvura yakazara kwese. Saka zvirwere zvemanyoka tinozvitarisira kuti zvichatikwirirei. Mumazuva mashoma ari kuteera 7 to 12 days malaria ichatanga kupika nekuti mamosquitoes anenge awana pekubridira pakawanda. Saka manumbers emamosquitoes are going to go up, zvichireva kuti kupararira kwechirwere chemalaria kuchawanda. Kumanikaland venge vakati yambukei panyaya dzezvekurima yechikafu. Saka masasama akadistroya zvirimwa zvevanhu. Saka nyaya dzenzara dzatanga kubuda kunyanya kuvana vadiki malnutrition. Saka we need to prepare for that.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi sehurumende uye zvebazi reutano mukuedza kunyatsoona kuti vanhu vakakuwara vangani uye zvekuti vangapuwa rubatsiro rupi?
Civil protection is leading, ndo iri kutungamira maefforts. Pari zvino it's rescue and recovery. Nyaya yekuti kuve kusingasvikike nemugwagwa yenge ichitishungurudza chose. Mahelicopters were dispatched kwamutara ariko mahelicopter but enge asingagoni kubhururuka nenyaya dzekuti kuve kuchinaya visibility. Saka mahelicopters enge akangomira but nhasi zvakwachena kudai so tinovimba vagona kubhururuka. Ndozvichazonyatsotipa kuona kuti zvakanyatsomira sei nekuti kunzvimbo dzakaita sana Chimanimani nechipinge kwakanyanya kudamejewa kuve kusingasvikiki. Matelefones, macellphones mamwe enge asingachaende through nenyaya yekuti kuve kusina magetsi. Mabase stations akadistroyewa. Saka it's really been a challenge.
Kune avo vangange vakateerera vachiwanikwa ivo vane vana kana ivo vakunzwa zvirwere zvamataura zvemudumbu izvi zvemanyoka, vanofanira kuita sei? Vangaite sei vari pamba vasati vawanikwa kuti vaendeswe kuchipatara?
Zvinotinetsei nekuti kumwe pavari havasitombogona kubatidza moto wekuti vabhoirise mvura yacho, mawater treatment chemicals. Saka zvinotinetsei kuti unyatsopa advice kumunhu anenge ari pakadaro. Just kungoti can they try to be safe as possible. But mvura yacho inonetsa kunwaka nekuti yese inongoyemadhaka. Saka kutomboti vakachera mvura womboregera yosetla votraya kuona kuti kana vaine mawater treatment chemicals vanoshandisa mawater treatment chemicals, kana vasina kumbotraya kuisesa through some cloth yavanenge vainayo. But it's very difficult kana kusina ma water treatment chemicals. Kana vaa kutorwara ne manyoka I salt and sugar solution. No, the best advice. Kuti vaa nengiriki. Vaa saraskirwe no pain.
Tino tenda Marvelous na Dr. Robert Majigradima. Inidini Blessing Zulu taskwa umagumwe ichirongwa chedu. Doksa ya minastandikile mklanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nga isepho lezimelinyeni lingasekho selililutshwane kumele sinanzelele ingozi ezingaba khona ikakhulu imfula egelezayo namachiwe amanzi ukuthi abantwana bengadlalela eduzane lathi kuhamba ngezinyawo loba ngezimota singaphokungena nje.
Izulu lesiphepho cyclone Idai elichaye esigabeni seManicaland labulala abantu abangamachumi ayithoba munyemunye libikwa selifikile emaswingo lapho abantwana ababili abadilikelwe yindlu bafa.
We are deeply grieved as a nation.
Siphatheke kubi kakhulu njengelizwe. Kodwa ngiyajabula ngendlela iziphathamandla zikahulumende eziqhuba ngayo umsebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uphatheke kubi ngomonakalo obangelwe lizulu leli eliqothule izakhiwe eziningi lakhukhula amabholoho njalo labulala abantu. Odokotela bathi uhulumende kathenganga impahla yokusebenzisa ezibhedlela zakhe egoqela imithi lokunye njengokuthembisa kwakhe kulandela ukutshengisela kwabo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Izulu lesiphepho cyclone Idai elichaye esigabeni seManicaland labulala abantu abangamachumi ayithoba munyemunye libikwa selifikile emaswingo lapho abantwana ababili abadilikelwe yindlu bafa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamhla esithi ufuna ukuba sebantwini abalwele ingozi abawelwe yile ingozi utshone esigodlweni sakhe ngemva kokugcoba usibalukhulu wesigaba seHarare umnumzana Oliver Chitawo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa yena uhambe eChimanimani eThanganda leChipinge kodwa wehluleka ukufinyelela koNetiwa. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Chamisa uthe udaniswe ngokungalungiseki kwengozi ezifana lezolileli ngohulumente. Uthe ufike ezindlini zomqando wamamochari wabona izidumbu kungelamandla kagetsi. Kodwa izanuse zomkhathi zithi iyezi lika Aitai likhanya selikuqonda eMalawi. Isiphathamandla sogatsha olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civic Protection Unit unkosazana Sifosisiwe Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa izulu selimile ukuna kukhona iningi okumele abantu kumele balimuke.
Engingakusho ukuthi khona lanxa isiphepho lezi leliningi lingasekho selililutshwane kumele sinanzelele ingozi ezingaba khona ikakhulu imfula egelezayo namachiwe amanzi ukuthi abantwana bengadlalela eduzane lathi kuhamba ngezinyawo loba ngezimota singaphokungena nje sikwenze kalula ngenxa yokuthi umuntu engagalula yingozi engaba khona yokugala. Esibili ngeyokuthi khona umuntu engabamba imikhuhlane ngenxa yokuthi khona izinto zibe manzi amanzi engxenye emthonjeni kumbe angaphi engxenye ahlanganelawo izo amanzi la angenza ukuthi umuntu abe abanje umkhuhlane. So kumele sinanzelele ukuthi amanzi le sizawasebenzisa siyafaka lokhuyana okuthiwa ngama-aquatip njalo izindlu eziningi lapho kune khona izulu kakhulu ziyanelisa ukuthi zingabe zimunye amanzi zibe buthakathaka zidilike. So, kufanele-ke ukuthi sinanzelele ukuthi izinto esihlala kizo azisidilikeli. Ngingathi kholokhu kokuthathu yikho kuqakathekileyo ukuthi sikunanzelele lanxa kuyikuthi izulu selililutshwane, lanxa kuyikuthi izulu selihamba.
Sizwa kuthiwa isiphepho lesi singani siyedlula, kungakuhamba njani?
Isiphepho lesi besikhanyelela ukuthi bekumele siye entshonalanga inyakatho entshonalanga, kodwa kusenyakatho, kodwa isitshibilikile yabuyela lapho yavele yaqala khona endaweni zeMalawi. Kutho ukuthi ayiseyi kuhamba ngendlela eyayicatshangelwa ngayo, yikho izulu nje selililutshwane.
Kodwa sizwa kuthiwa lasemaswingo lakho bese kuwonakele.
Ye, ngingathi khona umonakalo ube khona kakhulu eManicaland, ama-district okuthiwa iChipinge, leChimanimani, leMtari, emaswingo kube lo monakalo kuma-district afana naleGutu, leZaka. EmaShonaland East kube lo monakalo kakhulu eChikomba district. Yizindawo ezibe nomonakalo kakhulu.
Lo ngokwesazana siphosisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha olubona ngokuhlenga abawelwe yingozi olwe Civil Protection Unit, obekhuluma ecingweni lo Chris Gander weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa uthi uphatheke kubi ngomanakalo obangelwe lizulu leli eliqothule izakhiwo eziningi, lakhukhula amabholoho njalo labulala abantu abafika phose amachumi ayisishiyagalolunye endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Embikweni awethulwe enkundleni yeTwitter, Mnangagwa uthe ukhala ndawonye lemuli ezilahlekelweyo njalo uthi uyaziqhenya ngomsebenzi omuhle owenziwa ngamasotsha ekuhlengeni lekuphathiseni abawelwe yilingozi. Asizweni amazwi akhe.
We are deeply grieved as a nation.
Siphatheke kubi kakhulu njengelizwe. Kodwa ngiyajabula ngendlela iziphathamandla zikahulumende eziqhuba ngayo umsebenzi wokunakekela labo abawelwe yilingozi. Amabutho ethu aphakathi kwemizamo yokufinyelela wonke abadinga uncedo.
Lo bekungumenga amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ekhuluma embikweni awethule enkundleni yeTwitter namuhla. Kunjalo nje abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labokholo baqhubeka beqoqa uncedo olutshiyeneyo lokuphathisa abawelwe yile ingozi. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxhume omunye wabaqoqa lolu ncedo kobulawayo, uMnumzana Zenzele Ndebele, wasichasisela okuningi ngasebe kutholile.
Engakutsho nje ukuthi abantu bakobulawayo basekele kakhulu ukuthini lapha bephathise. Okwakathesi I think kuthe silamataka ayizigqoko afika 18, silamanzi, silama-medical gloves, silama-glucosimeter, ibazowe kule mpuphu I think ama-10 kg ayi-10, which makes it about 100 kgs yempuphu. So ya abantu basakile kakhulu, abantu baloku beletha uncedo njalo abanye bebethumeza imali kezisebenza le-church yethiwa i-one church ye-Presbyterian. Ababaningi abantu kade bethumeza imali ukuthi kathe sangazi ukuthi bangabe sebethumeza imali engafika kumalini, ngoba imali ingena directly ku-akhawunti ye-church.
Abangathanda ukupha Ndebele, kungaba yikudla, izigqoko, kungaba yini, balithola ngaphi?
Thina ama-offices ethu aku-45 Moffat Avenue e-Hillside. Ngabe se-town lakubalapho ngathi nawasitshayela isicingo sihlangane e-town, ngoba emazwe amalanga amabili adlulileke sizama ukulanda abantu, kodwa-ke uzabakwazi ukuthi isimo se-fuel asimakuhle. So asiselayo i-fuel-ke ukuthi silanda abantu sithathe-ke izinto lezi esezingatshela ukuthi bebuye lapho ema-ofisini kumbe at least bebuye sihlangane edorobheni.
Abangathanda ukulixhuma ngocingo balithola ngaphi?
Bathola kumakhalekhukhwini u-0773103263.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi utshayela amabutho ihlombe ngendlela aphuthume ngayo ahlenga abantu. Uthini ngalawa mazwi?
I think umongameli kumele khunjuze ukuthi so far sekulabantu phose 82 asebesitile. And into engicaphula kakhulu yikuthi i-cyclone le ayiqalisa ngeZimbabwe, iqalise eMalawi yahamba eMozambique. Ilizwe leZimbabwe belile 2 weeks in advance bekwazi ukuthi cyclone le iyabuya bayakwazi ukwenzakala eMalawi kodwa abazange benze amalungiselelo ukuthi abantu besuswe lapho ngani kuphansi kona behanjiswe endaweni eziphezulu abazange benze amalungiselelo ukuthi kona bethathe ukudla lokunokuzadingakala bekusondeze eduze lalapho kulabantu kona because asingaye sesikhuluma abantu abayi 82 ababuleyo ngezulu bona kade bekwazi ukuthi izulu liza kuni so ngabe amabutho la ahambile ayakhipha abantu bonke labo endaweni lapho kuzangena kona
Uthe ependuka kuhambo lwakhe phetsheya uMnangagwa kwathiwa ulande ukuzeqoqa indlela yokuphatha ngayo lingozi iyakhanya yini imizamo yakhe
mina amboni ukuthi wenzene akade ngeke kwenziwe yena ngekho ngoba since efikileyo akazange zamela amboni anything akula mehluko phela ukuthi president ebuyile owakuqala vele besiya ngapi ngokuthi esuka ekwazi ukuthi cyclone lay ikhona asike owakuqala phela ukuthi uMnangagwa ehambe emisephenduko zacabanga ukuthi ngoJanuary bekuleave kwaba le strike samadoctor wathi sekhatha ileave yakhe short wabuya ke ileave yakhe isigade short amadoctor zacontinue strike wayehluleka ukuthi ebe nesolution wazathi
Lo mnumzana Zenzele Ndebele omunye wabaqoqa uncedo lokuphathisa abantu abahlaselwe ngucyclone Idai khonapha yena ekobulawayo silokhu sikudaba lunye uhulumende wakwele South Africa usekhuthaze izizalwane labo somabhizinisi balelo lizwe ukuthi baqoqe uncedo lokuyaphathisa abantu bona abahlukunyezwe yileli zulu eZimbabwe, eMozambique, leMalawi uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni othunyelwe lukatsha lubona ubudlelwane beSouth Africa namanye amazwe, ele South Africa lithe selilaye izigodlo zalo emazweni lawo mathathu ukuthi zicubungule isimo ukuze kwazakale ukuthi iluphi uncedo olufuneka esibhangani. Yesikhulume salugatsha uMnumzana Ndibuo Mabaya uthi baqoqoda eminyango yamankampani imihlanganiso ezizimeleyo loZulu Makhaza ukuze kutholakale uncedo lwalabo asebelahlekelwe ngamakhaya abo labalimeleyo abadinga ukwelatshwa.
We are beginning to move into phase two where people have been rescued but they do not have anything.
Sesingena kuhlandla losizo lwesibili lapho abantu asebebhidlikelwe yimizi, abasela zigqoko, abasela kudla, yikho sinxusa izizalwane zakwele South Africa labosomabhizinisi bethu abakulawa mazwe. Amankampani amakhulu kuleli lenhlanganiso ezizimele ukuthi bonke bazosiza ukuze lesi simo singadlulisi amalawulo.
Lolu gatsha luthumele njalo amazwi enduduzo kuhulumende weZimbabwe, eMozambique, leMalawi ngemva yalabo asebebulewe ilesi siphepho. Luthi njalo ibutho lakwele South Africa seliqalile ukusizana lamabutho akulawa mazwe enhlelweni zokuhlenga abahlaselweyo isiphepho lesi. Kusenjalo ezinye izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo seziqalisile ukukhuthaza abeZimbabwe abasemazweni ukuthi labo baqoqe uncedo baluthumele baluse ehofisini yomeli weZimbabwe. Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi ngeke bagoqe izandla ozwe labo bedinga usizo.
We are saying this is a time that we should come together, pull out our resources together and appeal.
Sithi lesi isikhathi sokuthi sizindawonye lakho konke esilakho. Besicela abangane bethu esidlelana labo nsuku zonke ukuze sithole uncedo lokudla, amatende, ingubo lokunye okuningi okudingakalayo kugoqela le mithi esidingeka kakhulu ngenxa yenani elikhulu labantwana abahlaselwe yilesi siphepho.
Given that quite a number of children have been affected.
Kodwa abanye bathi bayisabela ukuthi lo ncedo luza kugcina seluphiwa abasekeli bezamphefu kuphela. Kodwa omunye abakhankasela ukuqoqwa kwaluncedo uMnumzana Chenjerai Kangausaru uthi lesi akusiso sikhathi sokukhankasela ibandla elithile.
To set aside our political differences or social.
Kufanele sibeke eceleni umehluko wethu kwezombusazwe, kwezenhlalo kaZulu, kwezenkolo, sisebenze ndawonye ukuhlenga abantu bakithi ngoba badinga usizo ngokuphangisa.
UMnumzana Kangausaru uthi ukubhidlika kwezikolo lezibhedlela yikho sekusenza isimo lesi sidinga uncedo olukhulu njengoba kula bantwana abazalahlekelwa yimfundo nxa lezo zikolo zingalungiswanga. Ngokutsho kwahulumende, izabelo esihlaselwe kakhulu lezulu lesiphepho u-Idai Manicaland, Maswingo, Lemashonaland East. Number 7, Johannesburg, South Africa, New Benedict and Chapeau.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abenhlanganiso ezimeleyo e-Election Resource Center, ERC, baveze ukukhathazeka ngendlela uhulumende ayehluleka ngayo ukulungiselela ingozi zemvelo ezifana lezulu le-cyclone zingakehleli ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-ERC baveze lokhu ngesikhathi besethula umbiko wokusungula umkhankaso abawuphe igama lokuthi sesingaphi, tavepi, how far, ngenjongo yokufundisa uZulu ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi atsho ukuba kwenzakalani ekuguqulweni kwemithetho, izithembiso azenzayo ngesikhathi edinga amavoti, kanye lokuthi kungani ilizwe lingahlali lilungele ingozi zingakenzakali. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center wokwethula lomkhankaso, umqondisi we-ERC uMnumzana Thawanda Chimini uthe okudanisayo yokuba uhulumende akafundi ukulungiselela amanyathelo azowathatha isikhathi sesekhona lapho ingozi efana leyehlele ilizwe ngemva komonakalo obangelwe izulu lesichotho elilethwe yi-cyclone Idai ingakabi khona.
We have to look at reviewing our attitude towards leadership.
Kumele siguqule indlela esithatha ngayo izinto. Umqoka sikhathi sonke kuthathwa izinqumo yikwenza okubeka izizalwane zelizwe kuqala. Kodwa esikwenzayo njengenkokheli kumele kube ngokusiza uZulu weZimbabwe. Singenza njalo sizathola ukuba kuyabe sekuthathwa izinqumo uqobo abantu bengekehlelwa yingozi, hathi ngoba isiveli. Omunye umsebenzi wobukhokheli kuthatha izinqumo eziyizo. Sibona inkokheli ithatha izinqumo ezingelambono oyakude, okuyinto elusizi ke leyo. Kodwa simele sizinuke amakhwapha, sikhangele indlela esenza ngayo njengenkokheli, kanye lokuba siqhuba njani kundaba zezombusazwe ukuthi izizalwane yizo eziqakathekiswa kakhulu phezu kwayo yonke into.
Where the citizens are put at the front.
UChimini uthi kungalesi sizathu abe-ERC bekubone kufanele basungule lomkhankaso we sesingaphi, tavepi, how far, wokuvula uZulu amehlo abe ngodinga impendulo kunkokheli sikhathi sonke. Okugcizelelwe ngunkosazana Rudo Motsi osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-ERC.
Ukusebenza lomphakathi kuqakathekile uma uhulumende efuna ukuletha ubungcono empilweni, thembiso zokuthi abakhethiweyo baziphatha kanjani uma besebenzela uhulumende.
Abe-ERC bathi kungumthwalo womuntu wonke elizweni ukubamba ngamandla inkokheli ukuba yenze umsebenzi eyawuthembisayo lapho idinga ukuvotelwa, ngokuyibuza imibuzo eqondane lokuthi kungani ingaqhubi lowo msebenzi ngendlela esuthisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Luyalandela ke uhlelo lwe-Live Talk namhlanje, lapho sizabe sihlaziya okuningi okwenzakala elizweni. Lithumele i-text message kunombolo esithi 0712024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu, 50, asebefele engozini yezulu lesiphepho se-cyclone Idai esihlasele umhlubulo wangezansi ngokuya ngempumalanga yezwekazi le-Afrika, ikakhulu edolobheni le-Beira kwele-Mozambique. Iqula lenhlanganiso ephathisa ngoncedo emhlabeni jikelele, International Federation of Red Cross, the Red Crescent, seziselizweni lelo likhangele lowo monakalo. Inhlanganiso ye-European Union ikhanya isifuna ukuqhelisa isikhathi sokuphuma kweleBhilithani, kodwa amanye amalunga athi akwenziwe masinya kungakenziwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende olwe-Euro Parliament, ngoba amalunga lawo azaqhubeka ekhona yona iBhilithani isiphumile kulomanyano. Abezempila kahle bakhuthaza abantu abakuhlelo lwe-ART ukuba benathe amaphilisi ngendlela njalo abesifazana abakulolu hlelo bayehlolwa njalo imvukuzane yesibeletho ngomnyaka ngoba igcikwane leli livame ukuhlupha abesifazana abaningi abakulolu hlelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokuceleyo.
Amaphilisi ayehlisa igcikwane emzimbeni atholakala ezibhedlela lemakilinika lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba anathe la maphilisi ngonanzelelo belandela imilayo yonke. Udokotela Solwayo Ngwenya uchaza ukusebenza kwamaphilisi ehlisa igcikwane lengculaza.
La ngamaphilisi aphiwa abantu abalomkhuhlane wamagcikwane. Kumele emzimbeni ahambe ebulala amagcikwane la egazini lomuntu. Nxa umuntu sewathethe isikhathi eside amagcikwane aphela egazini, esale kuphela kwezinye izitho lapha acatsha khona amagcikwane angafikiyo. Uma unganathanga ngendlela kubi kakhulu lokho. Ma usekela la amaphilisi igcikwane liyabuya selaphane ngithebe yabe licatshe khona seliphuma lingene egazini njalo. Nxa selibuya laphana libuya liqinile kakhulu ukuthi lingayenza ukuthi lukubulale sibili.
Uqhubeke ethi akumelanga abantu banathe amaphilisi asephele amandla ngoba eyingozi.
Hayi, amaphilisi wonke ma kuthiwa ase-expire avunyelwe ukuthi a-expire okwenyanga ezintathu. Nxa inyanga ezintathu sezingakakwani abe lokhu eqinile, so maye ukuthi u-expire i-3 months leyo ungasebenzisa. Kodwa nxa sokudlula i-3 months akumelanga usebenzele amaphilisi abe sephelile, kumele alahle.
Ungwenya ukhuthaze omama abanatha la maphilisi ukuba bayehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho ngomnyaka ngoba ivame ukubahlasela.
Omama abanatha amaphilisi amagcikwane la kuqakatheke kakhulu ukuthi bahambe bayahlolwa umnyaka every year, bayehlolwa bathathwe okuthiwa yi-pap smear ukuthi bascreenwe i-cancer or imvukuzane yomlomo wesibeletho. Abaningi babonakala bephila kuhle ngamaphilisi, into yonke ihamba kuhle, kodwa sebebuya begula ngoba lo mkhuhlane uyabusumemetheke kakhulu wababulala.
Kusenjalo ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi uhulumende esebenzelana logatsha lwezemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sedlulisele phambili ukusebenza kwamaphilisi okwenqabela ukumemetheka emzimbeni kwegcikwane le-HIV ama-ARV kusiyafika ekupheleni kukaNtulikazi loba ebemele ecine ukusebenza ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Iningi labantu abakuhlelo lokuthola amaphilisi okwehlisa isilinganiso segcikwane emzimbeni bakhonona ngokutholiswa amaphilisi abathi asemele engabe awaphiwa abantu. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo udokotela Khulamo Zinyathi uchaza isizathu sokupha la maphilisi.
Thina njengomasipala wakoBulawayo silamaklinikhi ethu alitshumi lachiyagalolunye 19 lapha esibona khona izigulane zakoBulawayo. Abantu laba kule nhlelo ezihlukeneyo esibabonela zona. Olunye lwalo hlelo singathi yi-HIV program, lapho abantu esibabona khona sibahlole sibone ukuthi nxa umuntu ebanjwe le-HIV abe sephiwa amaphilisi. Amaphilisi lawo esiwanikayo siwathatha kuhulumente, siwaphiwa yi-government asuka a-distribute yi-system okuthiwa adlula e-NH Farm, should I say, adlula e-National Pharmaceutical. Amaphilisi lawa awayenziwa lapha eZimbabwe, ayenziwa phandle kwelizwe. Nxa engena amaphilisi lawa ayaqala edlule endaweni okuthiwa kuse-Medicines Control Authority of Zimbabwe. Laba abantu abeyi-Medicines Control Authority of Zimbabwe kumbe MCAZ bayawahlola amaphilisi lawana ukuze kukhanye ukuthi alungile yini ukuthi anganathwa ngumuntu. Okwakathesi kulamanye amaphilisi angenayo singathi angena last year, amaphilisi lawa ahlolwa yilaba be-MCAZ bakhuluma ukuthi hayi singaqhubeka siwasebenzisa kuze kuyefika umhla ka-30 June. Ungakhangela into ebhaliwe emaphilisini lawana, wona ale abhalwe ngathi expiry date ya last year, kodwa hayi ahlolwa yi-MCAZ abemse ukuthi baphinda basibhalela incwadi basipha imvumo eyokuthi singawasebenzisa amaphilisi lawo labantu bengawanatha alungile kubo kuze kufike kumhlaka 30 June 2019.
Udokotela Nyathi uchaze ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu kobulawayo abanatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni.
Lapha edolobheni silezigulane I think zingafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu, about 50,000.
Labo abangazwisisi ngokuma kokusebenza kwala maphilisi bakhuthazwa ukuba bakhulume nabongi emakilinika alapho abanatha khona amaphilisi.
Laba abangabe khona ngala maphilisi balemvumo yokuthi bahambe bayebona u-sister in charge, umongikazi omkhulu emakliniki atshiyeneyo, abatshengise incwadi ezabakhulula ukuthi bananzelele ukuthi hayi amaphilisi lawo alokhu elungile ukuthi abengawanatha kuze kufike umhlaka 13 Nhlangula.
Abantu sebenatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni belokuthandabuza ngoba abawaphiwayo abhalwe ukuba aphela amandla kumnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Imele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo odokotela bathi uhulumende kathenganga impahla yokusebenzisa izibhedlela zakhe egoqela imithi lokunye njengokwethembisa kwakhe kulandela kutshengisela kwabo ngeviki edluleyo. Lokho kwenzakala kulabantu abatshonileyo kumbe abalimeleyo ngenxa yezulu lesiphepho, bona abazangezelela inani labadinga usizo lwalezi zibhedlela olufuna imithi kanye lezindlu zamakhaza ezemortuary. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelelwa amalungelo ezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Maduma fuzwayo uthi kufanele uhulumende aqakathekise inhlelo zokuthuthukisa ezempilakahle.
Akunavungcono kukhona sisukhuluma iqiniso ngoba vele ungezwa isikhathi esiningi izinto zingabo ungezwa zizimbi eHarare usukwazi ukuthi nxa usethusiza ngapha vele sebesingela lutho. Iqiniso elikhona ukuthi isibhedlela sikhona sibili siyavulwa nje ukuthi sivulwe abantu behambe befika bebathola odokotela beyathola amanesi, but after that akula lutho abalutholayo esibhedlela. I-pharmacies almost virtually always empty. I-basic drugs nje ongafuna esibhedlela kawakho, amaphilisi abochukela awe-BP ama-pain killer, into ezifunakala nje all the time awuzitholi. Zonke abantu sebesiya besiyafuna ema-pharmacy and ama-private pharmacy ayadura at the moment, ba-charge nge-foreign currency and you can imagine situation eseGwanda nge-unemployment ukuthi abantu basuka bayithathe ngaphi imali yena le.
Kodwa emakliniki-ke labo abafuna usizo nje lokuqala?
Ikliniki esilayo lapha eGwanda edorobheni iyodwa e-council and layo isuka ibe limited ngoba vele ama-resources e-council mancane kakhulu ukuthi angeke akwanise ukurana i-clinic ngokupheleleyo. So babe bethembe isikhathi esiningi babethembe sona isibhedlela ukuthi bawu-attend i-clinic beku-refer esibhedlela, so besefika esibhedlela bengatholi lutho. Bese kusiba wesi-ke manje amaklinikhi angaphandle kwedorobho okuyiwa-refer kakhulu esibhedlela seGwanda. Akula lutho emaklinikhi aphandle kwedorobho. Nxa abantu befika bekhuluma ngapha edorobheni bacaca nje ukuthi akula lutho, ngitsho kuyona ibhandisi, ngitsho ini emaklinikhi yindawo nje yonke ukuthiwa bayafikela laphana kwezinye indawo kliniki yonke ilo nurse oyi-one maybe nurse aid ongaqualified kangako, lo nurse maybe omunye nje ongusiza ukuthi kuze kefika odokotela emaklinikhi lawo, hhayi kabafiki.
Yake lizwe ngalabo abathi babadlulisele impilo kumbe UBH ukuthi lakho bafika belatshwe yini?
Baningi bedlulisele UBH, bedlulisele impilo. Ikwenza nje i-health system yeZimbabwe yonke sisiye wakathi silele phansi angathi uhulumende why engakuboni khona lokhu. Sibona imali eziningi ziphuma ama-million thize esiyathenga izinto zama-riot police, siyathenga izinto ze-army, but bengaprioritize ukuthi vele kube ikhiphe ama-health centers.
Lo mnumzana Bekezela Maduma fuzayo umgcini sihlalo weGwanda Residents Association sixoxelaye eseGwanda. Sike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izulu lesiphepho cyclone Idai elitshaya esigabeni seManicaland labulala abantu abangamatshumi ayithoba munye munye. Libika selifikile emaSwingo lapho abantu ababili abadilikelwe yindlu bafa. Silukaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.